manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu gumi guru 24 2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muri dzinodarika mazana maviri dzicharara panze nhasi muushure mekunge kanzuru yeHarare yaputsa dzimba mumusha webudiriro 5. Murume wekukariba ari kupomerwa mhosva yekudzikisira hofisi yemutungamiri wenyika pasi ambomiswa nhasi pamberi pedare raMajor Street kuKariba asi akazonzi adzoke kudare iri nemusi wechitatu svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muri dzinodarika mazana maviri dzicharara panze nhasi mushure mekunge kanzuru yeHarare yaputsa dzimba dzavo mumusha webudiriro 5 ichiti dzakavakwa zviri kunze kwemutemo asi muri idzi dziri kupikisa izvi Godwin Mangudya anotipanya inotevera
Vashandi vekanzuru vange vaine mapurisa vasvika panzvimbo iyi inove nhengo dzemushandira pamwe unonzi Hana ndokutanga kuputsa dzimba dzavo nekuparadza zvinhu vachiti vange vaine magwaro kuita izvi asi vagari venzvimbo iyi vaudza Studio 7 kuti vane magwaro ekuti vagare panzvimbo iyi mumwe mukuru wemushandira pamwe weHana vatichawanda chawa vaudza Studio 7 kuti pange paine mutauro mumushandira pamwe wavo izvo zvakakonzera kuti vamwe vavo vaende kumata redzimosva uye vati handi munhu wese anga achifanira kupwanyirwa imba yake
asi zvaitika ndezvekuti isusu we suppose eviction yangere eviction it was an eviction order exclude 3 ma cooperatives afanga pane ma cooperatives vanga mama akanga asina kusefa tsamba iyo akanga astori papa anga safa kutopwanyira but pazoita demolition because vakaita eviction vakanga vanzi vacho vabude vakanga vatobuda zviri kuti vakanga va comply nemutemo vakanga vatobva saka vakanga vasara ndivo vazhinji vakanga vasina kusevhwa nemapepa saka zviri kuti vanga vasingafanirwa kupwanyirwa saka vandu vazouya vakaevictwa nokupwanyirwa zvese
vatiwo vashandi vekanzuru ava havana kuvaratidza magwaro ekuti vange vaine mvumo yokuita zvavaita mumwe aputsirwa musha wake uye asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti hapana kwaari kuenda uye patasvikapo ange ari kutovaka imba yake zvekare
ndatoda ari munhu chaye ndatoda ari uyazouya ari munhu kana iye ari idhi chayaka ndada uyazomuona pano bhosi pano parikuona zvandiri kuita panapa parudzi pani inini bhosi zvaitika zvichiundisipo bhosi ropo kana ii takadaomana buda kuti iite sei totambura kusvika papi chii zvino chinonzi vanhu chii tisi vanhu vacho hatifani kutombora pasi zvigaba dzizvi zvakadaro
ambuya Irene Kamuzhanje vaudza Studio 7 kuti hapana kwavari kuenda kunyange vaputsirwa imba yavo
epi tinoone chikoro tinoendepi hatina tiri kutogara ipapo patipanyira pachai papo
vabatiitogaraendaiyoi
hana kwandinoendaenda handikufa handiienda
mapona
handibvi mari dzese zvinhu zvese zvaputsika tinoendepi ipo pacho patinenge tichimbotisetivaka munenge muripi nguva dzese dzimune muripi
mutauriri wekanzuro yeHarare vamike uchideme vaudza Studio 7 kuti dzimba dzese dzaputswa nhasi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo uye vanhu ivavo vanofanira kubva panzvimbo iyi vati kanzuro yakapiwa mvumo nematare edzimhosva kuti ibvise vanhu ava uye ndiwo magwaro avashandisa kubvisa vanhu ava
kune zvinyeda zvinosvika izvo 108
zvaputsiwa nhasi kuhigeni kubudiriro zvichibudikidza necourt order yatakawana yekuti zvimba izvi zvakavakwa nemapuranga zvibviswe nekuti hazvisi pamutemo saka nhasi kwabviswa 108 tichapedzisa dzimunda zvina dzinenge dzasara mangwana
vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasavake pese pese vasina kupiwa mvumo nekanzuru ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Mumwe murume wekukariba ari kupomerwa mhosva yekudzikisira hofisi yemutungamiri wenyika nekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga ambomiswa nhasi pamberi redare raMajor Street kukariba kakare asi akazonzi adzoke kudare iri nemusi wechitatu svondo rinouya. VaAlexander Samuel Chidzedzere ava vane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa vakasungwa nemapurisa pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act vachinzi vakataura mashoko aya paNyamunga Business Center musi wa16 Nyamavhuvhu vachipomerwazve mhosva vachipomera vaMnangagwa mhosva yekubiridzira musarudzo pamwe nebato ravo reZANU PF. Mapurisa anoti mashoko aya akanangana nekuunza ruvengo nekushora mutungamiri wenyika. Vanhu vakawanda munyika vari kumbosungwawo vachipomerwa mhosva imweyo yekutuka mutungamiri wenyika. Vakasungwa vanosanganisira vaGustave Kativu, vaNorman Machipisa, vamunyaradzi Shoko navaDavid Ndlovu. Vanhu ava vanonzi vakatuka vaMnangagwa vamwe vachitaurawo mashoko ekunyomba paFacebook. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta ravachidzedzere vaunit size vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights tikatanga nekuvabvunza kuti vachidzedzere vari kubvuma here mhosva yavari kupomerwa.
Vachidzedzere vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Vari kupomerwa mhosva kuti ivo vakaita mhosva yatingati inonzi undermining authority or kunyisa kuti president vachinzi vakatuka mutungamiriri wenyika kuti vari kuzviramba.
Vari kunzi vakataura mashoko ekuti kudii ari kunzi acho ndeyekutuka.
Vari kunzi vakatuka vanhu vaipfuura vachiti kana muchida teverai kuno kurima tipedzerane vanhu veZANU PF murimbo murimbavha makatibira.
Saka pane zvapupu here zviri kuunzwa nemapurisa kudare panyaya?
Panyaya pane chapupu 1 chachiri kunzi watingati informant pachirungu akange ari gadhi wepazvitoro ari kunzi ndiye akaenda akanoripota nyaya vati vanhu vacho vari kunzi vakanga vachitukwa vachinzi vakanga vachimutevera kwaanga ari kukurima hapana kana mumwe chete anga aripo. Mufakazi yemumwe chete ndiye hwana aifanwa kunge auya zuva ranhasi tine mudare bhati anga asina kunge akateverwa nemapurisa. Panyaya yazonzi yakuitwa chitatu chinotevera kana achinge akwanisa kunge aseverwa nemapurisa.
Saka ivo vachidzedzere vakambogariswa here muchirongo kubvira zvaatanga nyaya iyi?
Ava nyaya iyi haina vanongobvira vapinda muchitirongo mukazitarisa yake tika musi wa 16 August 2018 vavanga vari kuuya neweyi yatinoti masamonzi. Nyaya yakatanga yaendeswa kuchinhoi kulaw and order chinhoi. Chinhoi prosecutor wekuchinhoi achibva ati nyaya ndeyekukariba ichibva yadzoswa kukariba bhati vari panza havo vari kuuya nenzira yatinoti yemasamanisi.
Saka muri kutarisira kuti inotanga chitatu pasina matambudziko?
Hongu witness ikangokwanisa kungouya tinotopinda totopedza haisi kana ine witness hwana haisi nyaya yepinda tingatore nguva yakareba.
Asi kune nyaya dzakadai here dziri kuenda kumatare dzakawanda dzekuti munhu anopomerwa mhosva yekuti atukirira mutungamiri wenyika?
Kuri kuno kuti yure kuno ndikangoti ndiyo yandikangoti yekutanga yaitika kubva patanga kupinda vaMnangagwa pachigaro ndiyo yega yatati tasangana nayo.
VaUnit Size inhengo yesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vachitaura vari parunare kukariba. Mutungamiri wesangano revanotengesa nekutenga zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association va Dennis Juru vanoti nengo dzavo dzinotambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende nezuro rekunyevenutsa mutemo unorambidza kupinzwa kwezvinhu kubva kunze kwenyika westatutary instrument 122 uyo wakadzikwa gore rapera. Hurumende yakazivisa kuti yanyevenutsa mutemo uyu kuitira kuti vanhu pamwe nemakambani vabvumidzwe kupinza munyika zvinhu zviri kunetsa kuwana senzira yekurerutsa dambudziko rekushayikwa kwezvinhu zvakawanda muzvitoro zvemunyika. Pari zvino nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwezvinhu zvakawanda zvinodiwa nevanhu zuva nezuva zvinosanganisira mafuta edzimotokari, zvekudya, zvekuvakisa, zvekurimisa pamwe nemari yekunze iyo inodiwa nevemabhizimisi kuti vakwanise kupinza zvitengeswa nezvinodiwa mukugadzirwa kwezvinhu munyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaJuru kuti tinzwewo maonero avo padanho iri.
Isu tinoti tachemeswa, muzuva nezuro vakatichemesa mushure mekunge vatisunga nekutishungurudza musi wa 1 July 2016. Taratidzira tichiti mutemo iwoyo wanga usina kunaka, mutemo iwoyo waiuraya upfumi hweZimbabwe, mutemo iwoyo waiuraya vana veZimbabwe nenzara. Takafara zvikurusa hurumende ichibvuma kuti mutemo iwoyo wakauraya vanhu nenzara, mutemo iwoyo wakauraya ikonomi yeZimbabwe. Nhasi uno vazobvuma, asi isusu toti mutemo iwoyo wagara wanga usingafanwa kuti munhu uripo, tingatauri nyaya yekubviswa kwawo, aiwa hauna kutofanwa kuti munhu wakaiswa. Takagara tauramba vakauraya ikonomi yeZimbabwe nekuti Zimbabwe yanga isati yasvika pachidanho chekuti yaane capacity, yaane simba rekuti igadzire zvinhu zvinokwanisa kuraramisa vana veZimbabwe. Mutemo wanga uchibatsira vanga vachimonopolize, vanga vachizvipindiwo chete vanokwanisa kupinda zvinhu munyika. Vamwe vakatozotadza kuti vakwanise kupinda zvinhu munyika sekupinda kwataisiita isusu vanotenga vende kutengesa zvinhu munyika.
Mutemo uyu hongu wawandudzwa, makukwanisa kutenga nokutengesa muchitenga kunze. Mari yekunge muchiita izvo munoiwana kupi? Tichiona kuti ndo rimwe dambudziko riri kunetsa muZimbabwe remari yekunze.
Mari kungotenga pamusika mutema ipapo kuzvizvitagara hurumende haina mari, haina foreign currency. Mari tucharamba tichingotenga pamusika mutema vakagara tichingotenga ipapo.
Saka munofunga here kuti imi kuzarurwa kwaitwa mukana iwoyu kuchaita kuti mitengo yezvinhu zvazvakwira muZimbabwe idzike uye kubatsira kuwanikwa kwezvinhu zvazvakushayikwa?
Hongu pakuwanikwa kwezvinhu zvinotibatsirei, asi pakubvira kwemitengo handione zvinhu zvazvinobatsira sekuti chinokwidza mitengo iyaya yekuti wawana foreign currency kupi. Ukawana foreign currency pamusika mutera, mutengo unokwira sekuti unenge waiwana nemari yepamusera. Saka pahapa kuwanikwa kwezvinhu zvitaina zvinhu zvatanga kuwanikwa hazvo handirambe, asi pandoitira kuungana nehurumende ndezvekuti zvichabatsira kuti mitengo inge ichidzikira.
Ko, vanotengesa vachizenge vaakunzi vatengese nebond ivo vatenga nemari yekunze vachitarisirwa kutengesa nereti ye 1:1 US dollar nebond, munoona zvichitambirika here izvo?
Aiwa, hakuna munhu anoita izvozvo because kana vachinge vasina kumupa foreign currency havakwanisi kutara mutengo wechinhu chaatenga neforeign currency yaatenga pasi pemuti. Hazvigoneke izvozvo, ndopaunozoona zvitoro zvichivharwa nekuda kwekuti munhu anenge akutengesa asina profit yaanowana. Munhu haakwanisi kutengesa asingaone profit. Ngavaite kuti kuwanike foreign currency votaura kuti mutengo woita mari yakati sekuti ndivo vanenge vapa foreign currency. Kana vasina kupa foreign currency vasingazive kuti vawanikwa nemari, hazvigori izvozvo.
Matambudziko amungatarisirawo ndeapi vaJuru?
Matambudziko ndiwo ayo kai mazuva ese huori hwepabhodha, huori huori pabhodha, huori pane vanozviti veborder control vanongomira pese pese, vanongomhara pese pese kunge hoa. Ndivo vane huori hwakanyanyisisa, vanoita kuti zvinhu zvese zvaakudhura pazvinotengwa nekuti munhu anenge afamba achibvisa nzira yese. Dai hurumende yakagadzirisa nyaya iyoyo, zvinhu zvingatomboridzikei zviri nani.
Avo vanga vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa mapasuro asingadzidzitike awanikwa imwe kuNew York ichitumirwa kuna amai Hillary Clinton, imwe kuWashington kune vaimbova mutungamiri wenyika vaBarack Obama neimwe kumahofisi esangano renhau reCNN muguta reNew York. Izvi zvinouya mazuva maviri mushure mekunge chimwe chinhu chawanikwa mubhokisi retsamba panze pemba yemumwe muchinabhizimisi vanobatsira vanotambura zvakanyanya vaGeorge Soros. United Nations yaburitsa gwaro rinodorongodza kushungurudzwa kwevanhu neSouth Sudan muEquatoria zvichitevera kurwisana mudunhu iri gore rino, kusanganisirawo nyaya dzekupambwa kumanikidzwa kwevana vadiki kuita zvechiuto pamwe nekumanikidza vanasikana kuita nhapwa nekuitawo zvepabonde. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa chakatanga chikoro chekudzidzisa vechidiki nhabvu. Kevin Muodzi anoti akatanga chikoro ichi achishandisa mari yake yaanotambira pamwedzi. Mo Blessing mutoriro nawo ari kuSouth Africa anotipa nyaya inotevera.
Muodzi uyo akatanga Harvest Soccer Academy muCape Town mugorera 2016 ane makore makumi maviri nemana ekuzvarwa. Anoshanda muhotera achipa vanhu chikafu. Mari yaanotambira pamwe nembasera yaanopiwa ndiyo yaakashandisa mukuamba Harvest Soccer Academy. Muodzi anoti ane vechidiki makumi mana nevatatu uye chikoro chake chine zvikwata zvitatu zvine vana vane makore anotangira pagumi nemaviri, gumi nemana uye gumi nematanhatu.
Kaya muSouth Africa gore ra 2012 takatanga inonzi Harvest Soccer Academy gore ra 2016 yaane 2 years iko zvino. So I'm having boys under 16, under 14 and under 12. Tinotraina kuCapricorn which is here in Cape Town. Tinotraina every Tuesdays neMathursdays then totamba magames on Saturday. Takajoina league here, both the FAL Good Hope League.
Muodzi anoti chinangwa cheHarvest Academy ndechekusimudzira nhabvu yevechidiki, kuderedza misikanzwa uye kudzidzisa vechidiki kuremekedza vanhu vakuru.
Kuti tiende mucommunity to those people who hasina opportunity to come and play kuma big teams, so takuita atoita nature or mentor ma kids kubva kuma grassroots from different areas muno Western Cape. Titore vana vasingakwanise kuenda kunotamba kwaita sana Ajax but pane chido chekutamba, saka takuenda all those areas tichipatina neva ma community, tora kids from the street and put them kuti vazive chinangwa chavo vave nema goals.
Muodzi anoti pane matambudziko akawanda akatarisana nechikoro cheHarvest Academy au anosanganisira kushaikwa kwezve kushandisa.
Tambudziko ratiri kusangana naro nderekuti hatina zvinhu zvakakwana, hotse ma equipments ekushandisa. Tinotrena nevana but vana vanotrena ne only 4 balls which is singakwane kushandisa pama drills atinechiita. So that's our big challenge. Mabhora hatina, macones, my jersey and my tracksuits, my water bottles, first aid kit. So as soon as I took it, because atina, those kind of stuff. So that's to talk one people who are willing to help or this project. Then yeah, so no bad here. So no my challenge that we face as Zakanyanya Matam.
Modzi uyo anutamba wanavu, anu this one, nechimwe chizarwa che Zimbabwe, chinotamba navu, uye uchine ruzio wakadzama munyaya zeku zidisa navu, Hilton Masunda. Masunda anoti Harvest Academy izanu rakabva kusondo yavanopinda namuodzi ye New Beginnings International Harvest Church iyo inotungamirwa nechizvarwa cheZimbabwe Pastor Irene Mapininga. Masunda uyo anodzidzisa vana vane makore ari pasi pegumi nemaviri pachikoro cheHarvest Academy, murairidziwo zvakare wenhabvu pachikoro cheSt Joseph's Marist College Makare muCape Town.
Ndokushawo maunder 12 ebhora kuno kuCape Town, South Africa. Itimu inonzi Harvest Academy. Ndiri kocha ane magwaro ecoaching, uyezve ndinokochawo kuchikoro muCape Town chinonzi St Joseph Marist College, kubva pamaunder 7 vakomana nevasikana, under 19 vakomana nevasikana.
Kunyange hazvo Modzi achisangana nezvipingaidzo mushuviro yake, anoti izvi hazvisi kuzofa zvakaodza mwoyo wake. Ndakamirira Studio 7 muCape Town, South Africa, Dini Mo Blessing Munjoma.
Mwezi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nepenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kubvira muvhuro wevhiki rino kusvika kupera kwevhiki. Studio 7 ichange iri kukupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu. Teererai Studio 7 kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki, apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu, tichiitazve hurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare. Musakanganwa kuteerera Studio 7 kubvira muvhuro kusvika kupera kwevhiki, apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu.
Imwe nengo MDC inotungamirwa na Vanelson Chamisa inomirira Harare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe vari kushanda nevamwe muparamende vachipadzidziso pamusoro pechirwere chegomarara repazamu. Chinangwa cheurongwa hwavo ndechekuti veruzhinji vazive nezvechirwere chegomarara repazamu munzvimbo dzavanogara. Muzvare Mamombe vanoti vari kushandawo nekanzuro yeHarare kuti mumwedzi uno madzimai vaitwe ongororo yegomarara rezamu pachena. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mutanganya weStudio 7 namuzvare Mamombe pamusoro pezvirongwa zvavari kuita mukuedza kudzidzisa veruzhinji nezvechirwere ichi.
Ndingangoti pari zvino dare reparlament richangobva pakuzarurwa. Hapana zvirongwa zvatiri zvakawanda zvakwanisa kuparurwa mudare, sezvo tanga tichimbotarisa chirongwa chekorera changa chadai kubata ruzhinji rweZimbabwe. Asi ndingangoti mumwedzi uno semaindividual MPs tine urongwa hwatanga tichiita kumaconstituencies edu, uyezve isu sebato reMDC Alliance tachiita macampaigns edu yatinoziva kuti the breast cancer awareness inoitwa mumwedzi waOctobe gore rega rega pasi rose. So tanga tichizviita hedu kunze kwedare reparlament nekuda kwekuti parliament izvezvenge nezvakawanda zvayanga ichitarisa maringe neekonomi yedu uyezve nemaringe nekorera.
Tipeiwo zvimwe zvezvirongwa zvamanga muri kuita mumwedzi uno.
So chandinga taura chekutanga, susemadzimai kunyanya ari muparlament, tanga tichiita macampaigns kumaconstituencies edu ekuita awareness kumadzimai kuti vanotetwa breast cancer. Ende uyezve takakwanisa kubata City of Harare kuti ikwanise kupa mukana wekuti madzimai anotestwa mahara breast cancer, zvakakwanisa kuachiva. So tinoona kuti kanzuru yedu yanga ine zuva yarakasiya pamwedzi uno waOctober kuti madzimai ese awane mukana wekunoti vatestwewo pamwedzi uno waOctober. Uyezve tanga tichitarisana nemamwe maorganizations anoita zvekutesta breast cancer kuti vadzikise mutengo wekutesta breast cancer. So zvatakakwanisa kuachivha ndezvekuti izvezvi mudzimai wese ada kuenda achinotestwa kuchipatara for breast cancer ari kubhadhara dhora rimwe chete. And tanga tichishandawo neShevotes inova inobatwa namuzvare Maureen Kademaunga kuti tiite chirongwa ichi.
Muri kushanda sei neavo vari kurarama negomarara rezamu kana vasati vabatwa naro?
Zvatanga tichitarisa pa Breast Cancer Awareness Month yaOctober ndezvekuti tanga tichida kuti tive nekudzidzisa uye neruzivo rekuti mamwe madzimai vasati vabatwa nechirwere ichi vakwanise kuva neruzivo kuti chinombonzi breast cancer chii, zvinofamba sei kana wabatwa nebreast cancer, matanho api aungatore. So tanga tine mavictims ebreast cancer madzimai atanga tichishanda nawo vachiuya vachiparura vachitaurawo rwendo rwavo rwavafamba kubva zvavabatwa breast cancer iyoyo kusvika vanorapwa. Vamwe vakaitwa kurapwa kwakasiyana siyana. Unonoti vamwe vakazobatwa breast cancer iyi vaapane imwe stage yekuti gamu rese rinobva raita kubviswa. Vamwewo vakabatwa pastage iri nani yekuti vakakwanisawo kungowanikwa vachitwa makimotherapy zvikakwanisa kubatsira. So tanga tichivadaidza kuti vakwanise kuparura kune mamwe madzimai kukosha kwakaita screening muupenyu hwedu semadzimai nyanyanyanya kudzivirira breast cancer. So zvatanga tichizviitira izvi inguva yekuti isu semaZimbabweans inguva yakakosha yekuti tiwanikwe tichigara pasi tichireflecta manyaya yemapolicies edu muZimbabwe anobata nyaya yecancer. So tanga tichifungawo semadzimai kuti isu tichanowanikwa tichiisa nyaya iyi kudare reparliament even October apfuura.
Avo vanga vari miriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe vachitaura vari parunhare muHarare Makare naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum yarova Chicken Inn 2-0. Harare City yaita Mangange 2-2 neNgezi Platinum. Kuchitiwo Yada yarova Capes United 2-1. Pamutambo wekupedzisira watambwa nhasi, Triangle yarovawo Mutare City 1-0. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zvinoreva kubvumidzwa kwekutengwa kwezvinhu kunze kwenyika zvinosanganisira zvakawanda zviri kushayika munyika zvekuvakisa uye zvekudya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare namba dzedu 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mhuri dzinodarika mazana maviri dzicharara panze nhasi mushure mekunge kanzuru yeHarare yaputsa dzimba dzavo mumusha webudiriro 5 muHarare. Murume wekukariba ari kupomerwa mhosva yekudzikisira hofisi yemutungamiri wenyika ambomiswa nasi pamberi pedare ra Majestic kukariba kwa kare, asi akazonzi adzoke kudare iri nemusi wechitatu svondo rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha kana kuti email, tumirai ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina ndimutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda bakuvi.